chekutanga mukoma blessing inyaya yekuti tiongorore kuti chinombokonzera kuti zvinhu zvimire mamiriro iwawo chii. Mukatarisa kazhinji muchaona kuti in the recent cases dzemarobberies, marecent cases ekuba, muchaona kuti kazhinji zhinji pagrupu revanhu vanenge vabatsirawo muona pane mupurisa kana muona pane musoja. Kudhara taisazviona, but in these days zvinhu zvakai kuti havasi kutambisa zvakakwana, havasi kubatwa zvakanaka nehurumende yatinayo pari zvino. Muchaona kuti macivil servants mazhinji, including all these uniformed forces, they are now doing maximum activities to sustain their families, nokuti chouviri panenge pasisina. So dambudziko guru rekukonzera kuti tione kutambudzika kwevanhu nokubirwa. But mubvunza mandibvunza kuti hurumende irikwanisa kuzvigadzira here. Vingo yangu mukoma blessing ndeyekungoti kusvika hurumende yagona kugadzira ufumi hwenyika ndokuti matambudziko akadai apere. Asi ndinoona kana tichingoona hurumende iripo iyi, handiona zvichitorera nguva yakareba chaizvo kana kusatapera kwazvo zvachose, nokuti handioni, handina hope, handina tarisiro yekuti vangagona kugadzirisa ufumi hwenyika. Vangatogona nhasi sei ivo vakaita for more than 40 years vachingotonga vari vari mugovernment vachipa mapromise election after election. Saka handioni dambudziko radai richipera.
Vachuma pinda itinzwa.
Makesi emaarmed robberies awanda for sure, and zviri kutaurwa nemukoma wangu marana nekuti pane increase yemakesi evanhu vanobva kumaarmed robberies napirisa masoja, zviripo for sure. Asi zvese izvo handi zvezvatikati tichanisai kuti because of economic situation soja nemapurinda vakutaakuita zvinhu zvakadaro. Zvimwe zvacho zvinobva paoriented in kana vanhu kutanga kupinda pasa iroro. Kudhara taiziva kuti vanhu vaipinda mabasa ekusoja rekuri vakari very oriented and it is zvati varuvinga tii ikoko. Asi now just have everyone just goes in and then takuwana zvinhu zvakadaro. Hurumende iri kuedza mebi yavo kugadzirisa ikonomi yedu. Tikuzviona president vedu vamangadza vari busy kugadzira mafundamentari ekuti ikonomi imuke, because ikonomi haingashande kana madhiraiveti anofanana nekuti mangelebiriteseleti mvura nemigwagwa helwe tazi zvisina kugadziriswa. Saka tikuvaona vakuru vari busy kugadzira nyaya idzodzo, because hakuna investa angauye munyika yeinvesta kusina mvura, kusina magetsi, kusina migwagwa. Because izvozvo zvese zvinoita kuti investment yako igumise yakungoparara chete kusina chinobuda. Saka chikuruka ndechekuti yes, the first republic takatadza kushuwa kuti takangoshandisa zvinhu zvatakatora kuna kuhurumende yanamedia ya hatina kumbozvimentena, hatinamboimprova anything at all tikangogara takangodaro. Asi kupindira kuti vakatonga for 40 years hapana chakachinja, tingazochinja nhasi. Ndo mhinduro yacho iyoyo kuti takuchinja nhasi ndechokuti ava varipo ava vari kugadzirisa zvinhu zvaitanga kugadziriswa. Varungu vanoti it's better late than never.
Vakura pindurai muchidimbo.
Okay, ndaainaura ndichiti chiri kuitika haisi nyaya yekuti mapurisa mashoma, haisi nyaya yekuti hapana dzimotikari, haisi nyaya yekuti hapana mari. Kana muchida kuona kuti haisiyo nyaya yacho, chingoiti paita rally yeccc apa, ndopaunoona kuti Zimbabwe ine zvinhu zvayo. Unoona pakuyera mazimota emvura, mazimota akazara vanhu vane kungozodisturba rally yeccc. They have resources to do that. They have resources, a plenty of resources to disturb my rally, my opposition parties. But they don't have resources to fight crime. That's my only problem with ZANU-PF. My only problem with ZANU-P. Mari uzele kire mawana. Asi mari ukutikipa mawana ya mamwe. Ndiwe wana ya hiyo wana ya na wandisa.
Vachuma hanzi pa nenge pango uya ve triple C vachidaita msangano ndopa no anda mapurisa. Asi kwete kudzingirira mbavha.
Ameno kuti mukoma wangu hava verengere news zvinobuda mumasocial media imomo, vanatomic vananews zvese izvo zviri kubuda pachena. Ndosaka pakuziva kuti vakawanda vacho vanobata mabasa akashata ava mapurisa emasoja, nekuti vari kubatwaka. So ushodi kuti mapurisa edu ari kunyatoshanda, vari kuti kana chinhu chaitika wosvika panzvimbo wofereketa munhu vanhu vacho vanova vaita izvozvo vochibata and they face the wrath of the law. Saka it shows kuti mapurisa aizama for sure. It just anga problem yemarobhers havakutaurireka kuti nhasi mangwana tichikira nerobha kwakati kuita munowamirira ikoko. Ishinitekanikeza hatide kuti tirambidza vanhu kuti vaite marare avo. Tinovabvunza tioti marare ndaitotaura kuti kuno kublayo kambiri uku taitoona vana madam kupe ichitofamba vachiita mabeti dokambeni vachiita mararare vakati toenda kubunina mangoko kwavakazowina mabhaileti zvekandiri havana kutombodhekepa kana ka1 as long as vechiita zvinhu pamutemo.